Tarisiro yemunhu wese anenge ashanda kwemakore akawanda eupenyu hwake hose kuti achave nemudyandigero wakanaka pasina zvakawanda zvinonetsa. Asi kune vakawanda vari pamudyandigero munyika aya anongove maroto. Munguva pfupi yapfuura, Studio 7 yakatenderera muguta reBulawayo ikataura nevamwe vari pamudyandigero avo vakati vari kuona nhamo yavaisafungira kuti vachaona muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu ava ndevamwe ambuya vakangoda kuzvidoma nezita rekuti ambuya Dhuve, avo vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari ivo nevamwe vari pamudyandigero saivo vave kugara vachirara panze pemabhangi nezvitoro kuti vakwanise kuwana mari.
Isusu tiri kuuya nekuti if you don't come and put up here mangwana mari achauiwana. And I wish you come in the morning. Akasvika pana makusana anoverenga vanhu 1, 2, 3, 4. Sometimes anotora 20, sometimes anotora 40. That's all. And anobva kuudza if that day achipa 20, he just says today I'm giving 20. Kana achipa 50 anongoti nhasi ndiri kupa. It depends nekuti how much he is got. Anenge isiri mhosva yakewo mari hapana. But just tell us, kune mvura yaunobhadhara, kune gesi yaunotenga. Zvakawanda, zvakawanda, you know.
Ambuya Dhuve vanoti dai hurumende yakasika kuwedzera mari inopiwa vanhu vari pamudyandigero pamwedzi wega wega sezvaive zvataurwa pakutanga kwegore. Vanochema-chemawo kuti madhora 16 anopiwa vanhu vari pamudyandigero imari shoma zvikuru zvekuti hapana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nayo.
Zvakatangira nzvizi mari chawe. When was that? You don't know. But munotitaura mumatv kuti hanzi mari ichawedzerwa. Hapana mari inowedzerwa. All we need is chete kuti dai hurumende yedu yambotifungawo semashirikadzi timboiwedzerwawo chete chete. That's all we need.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune National Social Security Authority panyaya iyi. Hurumende yaive yati ichawedzera mari yevari pamudyandigero kusvika pamadhora 100 kubva pakutanga kwemwedzi wakurume. Yakatiwo ine urongwa hwekuti mari iyi ive yasvitswa pamadhora 150 muna chikumi. Asi izvi hazvisati zvaitika. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti pari zvino mhuri yevanhu 6 inoda mari inosvika madhora 550 pamwedzi kuti ikwanise kurarama, asi vakawanda munyika havawane mari yakadaro. Vari pamudyandigero vakawanda vanobatsira nekuchengetawo vazukuru vavo kana dzimwe hama, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huzonyanya kuvaomera. Vamwe ambuya vasina kuda kudomwa nezita vakatsinhirawo kuti mari yavari kuwana haivakwanire, vakati ishuviro yavo kuti hurumende ibvumidze vari pamudyandigero kuti vakwanise kutora mari yavo yose kamwe chete kumabhanga sezvinoitwa vashandi vehurumende.
Ndine vazukuru vangu inherera, vana vaya vanoda kudya. Izvozvi ndikapiwa $30 kuno kumagetsi ndine chikwereti che200. Kumba ndine rakauya pepa racho nezuro rakanyogwa 125 something iya nda kuzotarisa ndakangotsamwa nditi mai ndinoiwanepi. Kumba handina upfu. Kumba vana handina shuga. Manje ndinovapa chii? 13 hangu ndinoipiwa mazuva ese, asi haina chainondibatsira. Ndine polisi yangu uya ndakajoina inoda $11. Manje kana ndabvisa mangwana $11 ndosara nemari inochindiitira chii chainondiitira? Vana vanogara vakangotarisa kuti koko anouya achauya nemari. Vanoona handina chandiinda ndakabata kana mutaendi kuti ndinonge something kuti ndichambononyararidza vanhu. Hapana.
Hurumende payakatora danho rekushandisa mari yekunze mugore ra2009, vanhu vakawanda vakarasikirwa nemari dzavo dzemudyandigero, uye vamwe vakawanda vange vari pamudyandigero havana kuzowana mari iyi. Nyanzvi inoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika riri kunyanya kubata vari pamudyandigero. Vanotiwo nekuda kwekuti vazhinji vevanhu ava vanhu vakwegura, hurumende inofanirwa kutora matanho akajeka kuitira kuti vanhu ava vawane mari yavanofanirwa kuwana vasinganyanyonetseka. Mumwe wemurume ari pamudyandigero uyo akangozvidoma nezita rekuti Nyoni achigara kuLupane akati dambudziko rekushayikwa kwemari rinosangana nevari pamudyandigero rave kukanganisawo magariro avo mudzimba uye nevavakidzani vavo.
Ndikashaya mari, mari yandauya nayo pana ndaita zvokukumbira kumunisido wangu. Akandiona ndichisvika anenge achiziva kuti mari yake yakudi yadzoka. But ndozotanga kutaura mastories kuti zvanzi tore chingwa. Munhu anzwisisi ngandichimudza kuti hanzi tora chingwa.
Vanyoni vakachema chemawo nekwa vakati kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevamwe vemumabhanga kana vemuzvitoro pavanenge vachitsvaga mari.
In terms hakuna behavior pakuti udza kuti chi hakuna mari. Anongobuda kuti ndati budai wodzokera kuti wotongorera padhoo apo kuti vakuru ndikabuda panapa what is that? Kudi fa size yangu wouya wondiudza kuti but inini ndini ndakaita kuti udzidze uzive everything usenze mubhengi waondiona stupid waondiudza kuti ndikabuda pano kana pasina mari ka isisi tikumbira good behavior kuwana vetu vanoshanda mumabhengi vataure nevabereki zvakanaka vana mai nana baba please ruregere mari yacho hatina kupiwa kwete zviva zvounzi ndikabuda pano aisi mhosva yemunyu.
Zvichakadaro, Bhanga Guru Renyika nezuro rakazivisa kuti hapachina munhu anofanirwa kuwana mari inopfuura madhora makumi maviri kana achinge atenga zvinhu muchitoro sedanho rekuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.